Mangwana nakana kavatereri tinosangana zvakare mangwana nanasi uri musi wechishanu kukadzi 9 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuona kuti pane kukwira kwaita zviitiko zvevanhu zvikuru sei kunyaya dzezvematongerwo enyika vanenge vari kusanzwanana. Uye zvimwe zvikonzero zvacho zvatatichiona ndezvekuti zvikwata zveG40 nelacost pane kurwisana kwakati kuti.
Vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chainzi chaitungamirwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe veG40 vonyimwa chikafu.
Ndosaka vamwe vachizoda kuzonyora Cambridge nokuti vanenge vachiziva kuti haina izvozvo zvokuti vana vanoonera zvavanichino risati rauya. Saka inoramba iri credible. Saka yedu yakunetsa yanamuseyamwa yareruka somuchawatamwa kutsvagumiso mutakura.
Bazi rezvedzidzo rinoti bvunzo dzeolevo dzebepa rechipiri kana kuti English paper 2 dzinofanira kudzokororwa zviri kushorwa nemamumasangano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti mhirizhonga iri kuenderera mberi mubato reZANU-PF pakati pevanonzi vanotsigira mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vanozivikanwa nekuti Team Lacoste nevaitsigira chikwata chakadzingwa chainzi chaitsigira Amai Grace Mugabe cheGeneration 40 kana kuti G40. Vanofungidzirwa kuti ndeveG40 ava vanonzi vari kunyimwa chikafu. Nyaya yesarudzo dzemaprimary elections inonziwo iri kukonzera kunetsana kunotyisa zviri kupa kuti zvinhu zvisagadzikane mubato reZANU-PF. ZPP iri kukurudzirawo vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti vamise mhirizhonga dzakadai. Ongororo iyi yakatarisa mwedzi waZvita naNdira ikaona kuti mhirizhonga iri kuwedzera. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakatozivisa kare kuti mhirizhonga yakadai inofanira kumiswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Amai Justina Mukoko, mukuru weZPP.
Takatarisa zvanga zviri kubuda mutsvakiridzo yedu yekuona kugadzikana kwezvinhu munharaunda dzakasiyana munyika yese. Tiri kuona kuti pane kukwira kwaita zviitiko zvevanhu zvikuru sei kunyaya dzezvematongerwo enyika vanenge vari kusanzwanana. Uye zvimwe zvikonzero zvacho zvatatichiona ndezvekuti zvikwata zveG40 nelacosti pane kurwisana kwakati kuti munharaunda dzakasiyana. Avo vari kunzi veG40 vari kuti vari kunzi nguva yenyu makaiona satasvika patare apa. Iye zvinei zviyaedu. Asi isusu zviri kunyanya tishusha ndezvekuti kuri kufanira kuzoitwa maprimary elections taakupinda musarudzo. Saka izvozvo tiri kuona kunge maprimary elections anogona kuita kukakavadzana kwakati wandei kukunda zvatiri kuona iye zvino.
Asi nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti pasazoita kudeuka kweropa?
Ndofunga zvakakosha kuti vatungamiri veZANU-PF varambe vachitaura mashoko erunyararo. Ndinoona ndofunga zvinotinakidzei kushandisa mashoko ekunyomba vamwe. Asi izvozvo zvikangoitika zvinosekesa kune vamwe, asi zvinodzika pakunosvika pakukataradzana kwevanhu. Saka zvakakosha kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ngavataure shoko rerunyararo. Asi tikoshese zvekuti kungotaura chete nyaya yerunyararo pasina chinoitika kune avo vanenge vapara mhosva panyaya dzekusachengetedza runyararo. Zvinogona kusangutiitira mabasa atakatarisira. ndofunga muna akangoti akatadza orangwa kuita zvakati kuti uziye kuti hazvina kunaka rangwa kuti uziye kuti ramangwana hauzozvidzokorosa.
Tiri kuonawo vamwe vekueuropean union uko vari kukurudzirawo kuti Zimbabwe ngaiite sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Mashoko iwayo anenge akakoshawo sei?
Mashoko iwayo akakosha zvikuru. Mabva mandiyeuchidza kuti mutungamiri wenyika vakataura vari kuDavos vakati ivo havagone kusvitsa mashoko anosimbaradza zvikuru sei panyaya yevanoita zvemhirizhonga, vachiti vanoita zvemhirizhonga havagare pasi kunyora tsamba kuti ndaakuda kuita mhirizhonga. Asi inini ndinovimba kuti munhu akanga aita zvemhirizhonga akarangwa nezvakatarwa kuti anofanira kurangwa nazvo, orega kupembedzwa kana aita zvakadaro, zvinogona kutisvitsa nechimwe chinhano, nekuti vanhu vachazeza kuita mhirizhonga vachitya kuti vanogona kurangwa.
Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutedzeri wemukuru wedare reEuropean Union Plenary kana kuti High Representative vaFederica Mogherini vakaudza dare iri nemusi wechipiri kuti European Union inoda kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena uye kuchengetedza kodzero dzevanhu kuburikidza nekuremekedza bumbiro remitemo. EU inoti inoti iri kuda kuti paitwe sarudzo dzakachena uye yatiwo yave kushanda nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvikuru muchirongwa chekunyoresa gwaro revavhoti ritsva rebiometric voter registration. Sangano reEU iri rinotiwo riri kubatsirawo vatori venhau kuti vanyore nemazvo nyaya dzine chekuita nesarudzo. EU inotiwo inoda kuti itumire vaongorori ndokunge yakokwa neZimbabwe. Sangano iri rinoti rinodawo kuti Zimbabwe itange kushanda zvakanaka neWorld Bank pamwe neIMF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatotaura nakomishina weEU vaNeven Mimika kumucheto wemusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Gurukota rinoona nezvedzidzo yeprimary nesekondari muzvinafundo Larry Mavima vaburitsa mashoko ekuti bvunzo dzechirungu dzebepa rechipiri kana kuti English Language Paper 2 dzakanyorwa muna mbudzi gore rapera dzinofanira kudzokororwa nemunhu wose. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nehurumende inoratidza kuti bvunzo idzi dzakabiridzirwa nevamwe vane chitsama. Vana vose vainge vari mufumfo vanonzi vadzokere kunonyora bvunzo musi wa16 kukadzi kubva nenguva dza10 mangwanani kusvikana 12 mangwanani akare vachitarisirwa kudzokera kuzvikoro zvavo. Vamavhima vatiwo zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kumbomiswa kuti nyaya iyi itange yagadziriswa. Vana vechikoro vose vari kusungirwa kuti vaende kuzvikoro zvavo kunonyora bvunzo. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe.
Zvino zvinoda kuti ivo vanorana maexamination vakatasana Zimtrek vagadzirise dambudziko rokuti gore negore kunongowanikwa maexamination achidika.
Dambudziko guru rinenge richimbova papi rinozosaka kuti zvisvike pakunzi mapepa anofanirwa kuti azonyogwa anofanobuditswa zuva rekunyorwa risati rasvika?
Dambudziko guru rinongova pakuemploya vanhu vasiri qualified pamabasa pavanenge vari. Zvinotanga kuZimsec, unoemploya munhu asina maolevu kuti agadzire macertificate amaolevu, vanopedzisiravo zvibudisirawo vachida kuti vachazononyora kune chimwe chikoro mapepa yaava nawo. Vaberiwo pesira voda kuita mari navo votengesawo kumwe. Tozoenda kuchikoro zvekare, kune maheadmaster anenge asina zvikwanisiro wakangopromotwa nekuti political party yako ndo iri kutonga. Anoda kuti aimpurese vakuru vake nekuwana marizansi anenge achinzi akanaka. Tikaenda zvekare kumaprivate school, maprivate school evanhu vari mugovernment imomo vane maconnection, vanenge vachida kuti vazokwezva vana nepass rate, vanhu vanotenga futi zvemapepa achilikisiwa. Saka isu kwatiri dambudziko guru rinongova paishu yokuisa vanhu vasina zvikwanisiro pamabasa, then nepotism. Dozvinhu zvinongoripo zvinopa kuti dambudziko rokulika kwamaexamination risapera muZimbabwe.
Iwo mutemo unoti kudii nezvikoro zvinobatwa zvichiita chiitiko ichochi chekuburitsa mapepa nezvinyorwa?
Mutemo unenge uchiti zvikoro zvakadaro zvofanira kuti deregistered. But chanetsa ndechekutoti mamwe mapepa aonekwe kuzvikoro zvinotozonoonekwa zvava kumakwa kuti maanswer ari kuuya anongouya akafanana. Uyezve zvikoro zvimwe zvakawanda zvinenge zvichilikisa izvo ndo zvine relationship navakuru vakuru edza vokuzimuseki kana kuti vari mugovernment. Saka kuzozvibhana kunonetsa nokuti ndo pavanodhirawo, ndo pavakasungirwa kuti vafure. Saka ndo panonetsa ipapo kuti corruption inenge yakatekeshera nenyika. Saka zvinozonetsa kuti tiite deregister zvikoro zvavakuru.
Zvino tikatarisawo kuti pakunyorwa patsva pemapepa anonzi nganyorwe mazamanishoni patsva aya, handiti zvakureva kuti kuchadiwa vanouya kuzomaka nevachatarisa zvemazamanishoni iwayo zvoreva dzimwe mari dzinodiwa? Hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti chiitiko ichi chiitike mune zvakanaka nekuzokwanisa kubhadhara vose vachashanda pabasa iroro?
Izvo ndozvatisingazivi asi ndozvatogara tichitaura makore ose. Ndokuti kuti vana vanyore zvekare panotova nedambudziko rakakura kwazvo, nokuti vamwe vana izvezvi vanga vachitoziva kuti vakapedza O level kunokwanisa kuwanikwa vamwe vana vakatoenda kune dzimwe nyika nokuti vanga vapedza kudzidza. Koita rimwe dambudziko rokuti kubva pavakapedza ipapa vatova neatingati bhabharazi, havachazivi kubata bhuku kana chikoro, iwo tovadzosa uchiti ngavachiuya vachinyora. Saka zvinoreva kuti vana ava vatova disadvantage nokuti vasiyana nokudzidza, vakakamboenda paholiday. Saka vatova nomudlozera nebhabharazi rokudzidza, vaitoda kutombopuwa imwe nguva yekuti vatombodzokera kuchikoro kuti vanodzidza kuti vasvike palevhu yavanga vari yepreparedness ramaexamination. Zvekare mari nyika munongoona kuti inyika isina mari. Saka tinogara tingotambisa zvezvo zvekare mari pakuseta mazamanishoni pachada kuzomakwa. Saka zvinongotaura zviya zvatinogara tingotaura kuti corruption yakatekeshera, inefficiency yakazarisa, hatina corporate governance. Saka zvese izvi zvinhu zvinoshoreka uyezve zvinopa kuti vanhu vasarespekta yatingati credibility yamaexamination muZimbabwe. Ndo saka vamwe vachizoda kuzonyora Cambridge nokuti vanenge vachiziva kuti haina izvozvo zvokuti vana vanoonera zamanichino risati rauyi. Saka inoramba iri credible. Saka yedu yakunetsa yanamuseyamwa yareruka somuchawatamwa kutsvagumiso mutakura.
Ndopedzisira hangu vazhou ndichiti sei zvichizotora nguva yakareba kuti kubva panyorwa zamanishoni rigore rakapera kusvikira nhasi uno maresults aakutobuda kudai, ndopo zvozotaurwa kunzi zvaakutangidzwa patsva. Nguva yesei vakambenge varipi vanoongorora nevanoona kuti zvinofambiswa sei?
Dambudziko ririko ndokuti vanotungamirira vachona ndivana chigogodha. Havatendi kana ukavaudza kuti maexamination alika, vanenge vachiti kwai ilocal panongova padhuze dhuze, saka ngatiregei. Saka kunozoenda kunana marking uko ndo panozonobuda kuti maanswer ari kubuda aya maanswer akafanana anokwanisa kunge abuda navana vakadini, vana vakaonera zamanishini risati rabuda. Zvekare izvinhu zvadaro vanotora nguva, havatendeseki, vanenge vachida kuzvivanza. But wozoona kuti zvinenge maanswer acho anenge akatopfuura kana marking scheme. Saka zvinotora nguva navanhu nokuti kufungawo kwavanhu vari pamuzvigaro zvakawanda ndoko kuisva, kwete nokufunga kwavo asi nokufunga kwavamwe vanhu. Saka maslow learners anotorawo nguva yekuti achizosvika pamadecision. Saka taingofunga kuti dai appointment dzingoita on what we call meritocracy on merit, zvinhu zvaibatsira nyika kuti ikure.
Dr. Takawafira Zhou ndivo vanotungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vanga vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Sachigaro yekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vari nhengo yeZANUPF vaKindness Paradza, vanoti Zimbabwe ine chido chekuti idzokere zvakare kuve nhengo yeCommonwealth, ndokunge yakokwa nesangano renyika dzaimbova pasi peutongo hweBritain iri. Asi mutauriri weCommonwealth asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo inotofanira kunyora tsamba kuti yave kuda kudzoka kuva nhengo yesangano iri. mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vakatiwo vanoda kuti Zimbabwe idzokere mugungano renyika dzeCommonwealth iri gore rino. Mukuziya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nengo yeparamende vaparadza kuti tinzwe zvizere.
Zimbabwe iri kutoda kudzokera muCommonwealth nekuti iye zvino president wedu vaMnangagwa vakati tinofanira kuchidzana nenyika dzese ende nyika dzese zvinoreva kuti totanga nevatakanga tisisachidzana navo vakaita saana Britain naana America. Saka kuCommonwealth tiri kutoda zvikuru kuti tidzokere muCommonwealth. Iwo maBritish anotodawo zvikuru kuti tidzokere muCommonwealth ende isu seZimbabwe takagadzirira kudzokera kuCommonwealth. Ndakaita kutangana naminister vatsva vedu veforeign affairs and international trade retired general Sibusiso Moyo akandiudza kuti vakagadzirira kuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth ende isuwo separliament postulate committee yeforeign affairs tiri kutodawo zvikuru kuti nyika yedu idzokere muCommonwealth.
Department yeInformation yeCommonwealth iri kuti Zimbabwe haisati yanyora tsamba yokuti inoda kudzoka. Zvichatanga rini?
Zimbabwe hainyori tsamba pari zvino. Zviripo iye zvino ndezvekuti hurumende yedu ichatumira nhumwa kuenda dzinotanga nepasipasi dzichienda kuungana England dzichienda kuCommonwealth dzichinotaurawo nemaBritish nehurumende yemaBritish zvichikwira zvichidaro kusvikira isuwo futi sepalament tichataurawo futi nepeduwo nemaMPs ekuBritain ende zvozobva ipapo zvoenda kwadini palevhel yaminista nekuti minista wedu vaMoyo vanenge vakunotaura naBoris Johnson zvozobva ikoko zvozopinda kumusoro manje nokuti vaMnangagwa purezidendi vedu vanozoita musangano naprime minister weBritain Theresa May. Saka iprocess iyi inoitika, saka tichiri kutanga yezvino.
Zimbabwe yakatanga kususpendewa isati yabuda. Suspension yacho ichiripo here?
Zimbabwe haina kususpendwa. Zimbabwe muna 2003 yakabuda yoga. Payakaona kuti takuda kususpendwa, yakabva yangoti isu tabuda. Saka suspension haina kuzoitika nokuti takanga tabuda. Saka iye zvino pane matanho anofanira kuteedzwa. Saka kuteedzwa kwatiita matanho kutaurirana kuti aiwa zvakaitika kugore riya hazvisi zvichiripo nanhasi. Mutungamiri anga aripo gore riya hazvisiri mutungamiri aripo nanhasi. Kushungurudzira kwakaitika makore aya hakusiro kushungurudzira kuri kuitika nanhasi. Saka ndo manaurwa dzatinenge tichiita nawo, dzinenge tichiitawo hurumende ichiita, isiwo separlament tichiitawo nemaMPs edu anenge atitodzidzana nawo.
Chii chinofanira kuti chiitwe neZimbabwe isati yatambirwa kudzokera muCommonwealth?
Zimbabwe zvinotanga kuti chiitwe iye zvinezvi. Zimbabwe yakamirira kuti titi nechirungu to be invited by the Commonwealth. Ndo zvamirira Zimbabwe. Zimbabwe is waiting to be invited and that invitation haisati yadi yauya. Saka ndiyo yakatakamirira kuti pachasvika mberi kuti aiwa Zimbabwe taakuti todawo kuti kuchidzokera kuti muCommonwealth kune vamwe. Isusu toti pakanaka, paakudii, paakudzokera.
Munoziva here kuti inyika ngani dzinofanira kuvhota kutambira kana kuramba kuti Zimbabwe idzoke?
Handizivi kuti nyika ngani pari zvino, handichandinoziva ndiri kuti nyika dzese dzinondofanira kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth nekuti kana iwo maBritish aiwo ari kutofarira chose kuti tidzoke muCommonwealth.
Ava vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANUPF vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vamiriri vemasangano anopikisa muhurumende yeZimbabwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa kuti zviende kunonyoresa kuvhota musarudzo ichaitwa gore rino. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru mubato reUnited Democracy Movement, UDM, vaAndrew Nyati vaudza Studio 7 muguta reJohannesburg kuti vashandirwi vanofanira kupa vashandi vavo zororo rekuti vaende kumusha kunonyoresa kuvhota nokuti kuvhota ikodzero yavo.
Munhu wese anoziva kuZimbabwe kuti tiri kuenda kumaelections. So tichienda kumaelections chinhu chehombe hombe chinodiwa ndechekuti munhu wega wega atore ashandise right yake as a citizen ndeyekuti aregister. Tinoziva kuti registration kuti vanhu vave mavoters yakusvika pamagumo. Isusu separate tanga tichida kuti dai yarebeswa. So kana wanyoresa tinokurudzira zvikuru vari South Africa, tinozama kwasara mazuva mashoma chimhanyai moenda nepabed bridge apa mosvika monyoresa mukango yambuka Rwizi monyoresa modzoka.
Vanoona nezvechidiki mubato reMDC mudunhu reJohannesburg vaTimes Puma vanoti sezvo chirongwa chekunyoresa kuvhota chave pedyo kupera, vose vatsigiri veMDC vanofanira kushandisa mukana uyu vachinonyoresa.
I encourage all our supporters, especially vari muMDC structures in diaspora, mainly here in South Africa. You know, they really need to kuti vafunge zvakadzama vakwanise kumanyirana nenguva kuti vandokwanisa kuregister kuvhota nguva isati yapera. Because chaiko hondo yatakanga tinayo yokutanga yatakati vamugabe vabve pachinzvimbo, yes vakabva but hazvisati zvapera. Pane zvinondoperera muballot paper musi watinenge tichiti kana ZANU PF ichinge yaenda ndo musi watinoti zvapera.
Mutauriri weZimbabwe Partnership for Prosperity vaWalter Nyausopo vanoti bato ravo richange richizokukwidza musarudzo dzegore rino. Nokudaro vari kukurudzira vatsigiri vavo vari muSouth Africa kuti vaende kumusha kunonyoresa kuvhota.
Ndokurudzira maZimbabwe ese akanga ane zvane zuro. Takatarisira kuti maelections ari kuya achava ari free and fair, kana even pamwe international world ichakwanisa kuya kuzomonita maelections iwayo. Toda maelections ari free and fair. Kuregedza kunyoresa kuvhota nekusavhota hakugadzirise chinhu. Asi tinokurudzira maZimbabwe ese ngatibatanei tinyorese tinovhota. Kana tichinge tavhota toona kuti sarudzo yedu inobuda zvakadini. And iye zvino tine tarisiro yekuti maelections achave akanaka ari free and fair. And kurudzira yatiri kupawo kuhurumende iriko izvozvi iri kutungamirirwa naMnangagwa ngavabvume kana vachinge vadyiwawo paive netransition of government zvakanaka zvisinawo zvinodadisawo paAfrica. Titangewo isusu tive mucherechedzo wakanaka muAfrica kuti tinokwanisawo kuitawo zvinoitwa nenyika dzekunze. Kuti hurumende inenge yabviswa ngaibviswewo zvakanaka, pasina kurwa pasina chii, zvido zvevanhu zvitevedzwe, vanhu vasunungukewo.
Bato reZimbabwe African People's Union ZAPU kuburikidza navabongani Alimana riri kukurudzirawo vatsigiri varo kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Kunyange hazvo zuva resarudzo risati ratarwa, nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pachikunguru nenyamavhuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzarumbidza danho ratorwa neutungamiri wedunhu reManicaland rekudhindisa bhuku kana kuti magazini rinoshambadzira dunhu iri senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze uye vashanyi. Izvi zvakaitwa Mamutare neZuro. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Bhuku iri richatanga kubuda muna kurume. Pfungwa iyi yakauya negurukota reManicaland amai Monica Mutsvangwa uye yatambirwa nevemabhizinesi paya parurwa muguta vachiti ichapami kana kuti mabhizinesi haari kudzedzereka awane vanobatsira kunyanya vekunze. Bhuku iri richange richiwanikwa mudzindege, mumahotera pamwe chete nedzimwe nzvimbo dzinoshanyirwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaHenry neMaire vanoti chirongwa chatangwa ichi chichabatsira kusimudzira dunhu rose reManicaland.
Magazini iroro richapiwa vanhu vakawanda, richaiswa kuma foreign embassies, richaiswa muma foreign affairs, richaiswa muma companies, richaiswa kwese kwese. Rinenge rinewo zvakare muofisi ya provincial minister wedu, Minister Monica Mutsvangwa, kuti vanhu vanoda havo kuisa mari muno muManicaland vaone mikana yacho kuti iri papi, kana vaona vogona kuita zvino atinoti mafeasibility studies, kana waona mikana waita feasibility study wozoenderera mberi nokuisa mari yavo. Saka ndingati bhuku iri rakakosha zvikuru nokuti ndorinovhura, ndorinofukura potential, anoti kuchishona tingati potential, tingaiti potential yeManicaland kuitite vanhu vaite business, vaite mari.
Vane Maire vanoti mubhuku iri muchange muine mifananidzo yenzvimbo dzakasiyana-siyana inoyevedza zvekukwezva vekunze.
Inenge ine Bridal Falls yekuchimanimani, inenge ine gomo renyangani, inenge ine zvakawanda ivhu redu rekuno marijeni ari muno, kuti vanhu vanogona kurimei muno, vanorima tea, vanorima macadamia, avocados, zvichingodaro. Saka izvozvo zvaiswa mubhuku iroro zvinoyevedza kutarisa nekuverenga. Zvichakwezva zvino vanoda kuisa mari muno muManicaland kuti vatange mabhizinesi avo.
VaVincent Tichafa Museve avo vachange vaine chekuita nechirongwa chegwaro iri iro richazivikanwa nerekuti Invest in Manicaland vanoti bhuku iri richapa mukana kune vemakambani edunhu rino kuti vabatane nevamwe vekunze mukuvandudza mashandiro avo.
Saka chatinotanga kuita tofanirwa kuisa information yese panzvimbo imwe chete kuti mainvestors kana achida chakati anobva achiwana ipapo, kana achida chakati. Ndizvo zvinotosimudzira ikonomi yedu nekuti vanhu vanobva vaziva kuti kuManicaland kune macadamia nuts, kubuhera kune masmall gains, kwamutasa kune gold yakawandisa. Zvichidaro wobva vakwanisa kuenda kunoinvesta ikoko. Pari zvino hapana paunogona kuenda uchiona zvese zviri pamwe chete. Saka basa redu ndekuzviunza pamwe chete kuti vanogone kuya vachisa mari dzavo kuManicaland.
VaVladimir Mukada vaimbove murwiri wehondo yerusununguko zvakare vari murimi vaudza Studio 7 kuti vanofara neurongwa hwebhuku richabuda iri.
Tinokwanisa kuita muManicaland zvinokwanisa kuti zviunze pundutso kuupenyu hwevanhu muManicaland, asi zviri zvinhu zvekuti vanhu vacho pachavo vanozvikwanisa kuzviita. Isusu toga muManicaland hongu tingazvitsvaga hedu vanobatsira paroda kuti kwamagandizini ndeyekushambadza kuti kunoti nezvakati nezvakati, totsvagawo vane mari dzavo vane chido kuti vauye tisenzi pamwe chete. Ndo zvinhu zvingangoti muManicaland idi ibudirire. Iyo vanhu vedu vanofanirwa kunge vari vanhu vanokwanisa kuziva kuti munharaunda mavo chii chinowanikwamo. Zvoiswa pamwe chete panoshambadzwa Manicaland yoshambadzwa nenzvimbo dzese dzese dziri muno Manicaland nezviwanikwa zvinowanikwa ikoko kuti wane vanhu vanokwanisa kuuya kuzoshanda nezvo.
Vachitaura pachiitiko ichi amai Mutsvangwa vati vanotarisira kuita monera pamwe chete kuti dunhu rifambire kumberi sezvo rakasarira zvisinei kuti rine hupfumi hwakawanda hunosanganisira zvicherwa, zvirimwa, nzvimbo dzinoyevedza kushanyira uye nevagari vakadzidza zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vechikwata chaitungamirwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vonyimwa chikafu. Vanhu vonzi vadzokorore bepa rechipiri kana kuti paper 2 reEnglish. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.